padaitika kopake meetings in Harare. Ndezvekuti vanhu vezanupf vaiita zvavaida in terms of abuse yevanhu vachitorowa vanhu kusvika vamwe wedu vana manezvidza vachishayisa kufu vachaitwa mwe vachikuvara vasina mahospital. Izvi zvichitevedza zvekuti pamukahondo vanhu vachiera dumbiriro mutemo. And zvose zvaiitika in front of the police, mapurisa atoripo. Hatichadi kujaidza ZANUPF. ZANUPF yajaira kuita zvainoda muno munyika. Saka isusu hatisi kuzowanikwa tichiita participate in any activity inenge ine violence mukati. Saka hatisi kuda kuona vanhu vedu vachiurayiwa kana kukuvadziwa nezanupf takatarisa. Saka tikuti isusu hatisi kuda pull out from the process, the consent making process. Tinoda kuti iite complete, iitwe, zvipere. Vanhu vanyere kumira mutemo ravo whatever zvinoitika zviitike procedure yake, asi pose parikuitwa violence pobaisusu hatikuzoda kuti vanhu vedu vaite exposed to that.